manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 12/2025 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti ari kutsvaga murwi wehondo yerusununguko vaBlessed Geza avo vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vasiye basa vachiti vakundikana. VaJob Sikala voendesa mumwe mukuru wemapurisa kuManicaland kumatare. Vamwe vakaremara vanoti vari kufara nekunaya kwemvura vachitarisira kukohwa pakuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau padandemutande ravo reX achiti ari kutsvaga murwiri wehondo yerusununguko vaBlessed Geza. VaGeza vave kupomerwa mhosva dzekuzvidza mutungamiri wenyika kupesvedzera mhirizhonga nedzimwe. Izvi zvinotevera kuridziro yavo yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havafaniri kuda kurambira pachigaro nekuti vakundikana kutungamira nyika. Vanoti vaMnangagwa vari kuita zveuori chizivano nekutadza kuremekedza rusununguko rwenyika rwakarwirwa nevarwi vehondo yerusununguko pahondo yechimurenga. Asi vamwe muzanu PF vari kuti vaGeza vanova nhengo yeCentral Committee varasa gwara remusangano. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati ikavabvunza nezvenyaya yekuti vari kuda kubvunzurudza vaGeza.
That statement which I have sent to you from Mapurisa, Secretary of that statement. Could you do a good or another blessed criminal?
Inyaya dzakare zvakadii dzataona dziri kutaurwa umu?
That is to mashoko akawanda chamaburisa na
Avo vangwari mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari parunare na Ivan Zininga we Studio 7. Atina kukwanisa kubata vaGeza Mbune kuti tinzwe divi ravo kunyangwe tavatumira mibvunzo panhare mbozha yavo. Asi Ivans abatawo sachigaro werimwe boka rwevarwi vehondo yerusununguko riri kushanda navaGeza reZimbabwe National Liberation War Veterans Association ZNLWA vaEthan Matibela kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingatange nekuti tinofanira kutarisira chiri kuita kuti musoro uteme handirika kuzoti ani ari kusunga kana haasiri kusunga tiri kutarisira nzou iri mumba ndiyo challenge yatinayo yatinofanira kuadresa
itsanangurei nzou yamuri kutaura iyo baba
tine machallenges eupfumi hwenyika hwatiri kuti isusu sevanhu vatema hatisiri tese tiri kuwana tine access yeupfumi kuenda kwatakaendera kuhondo takaendera kuti vanhu vatema vakwanise kuva vane access yeupfumi hwenyika nemaresources acho
imi ndezvipi zvacho zvamaitarisira
tatichitarisira kuti kana uchitonga kana uri baba wemba handitika wemusha unongova uchitonga zviri fair matirimana ese west south north east uchiva treater sevana vako asi taakuona manje zvaakuitika ground asiri zvataya expect. I think atinga kwanisewo kunga takango nyarara tichingo ningirwa tichingo abhiswa zvakadaro.
Asi kana vamwe venyu vave kusungwa zvochienda kupi zvinopera sei manje izvo?
Kungango nhongwa 101 vachida kuedza kuti chichidzira. Hai zvazvichadzore ninge kuti isusu zvaangofanana nenguva yaEan Smith kuti kana vanhu vaingodzvanyirirwawo vasingapiwi mukana wekuti vataure zviri muhana dzavo. So tirikungoita push kuti nyika ino ngaive fair pakutungamirira. Hamene kuti ndatsananguravo zvizerewo.
Ipa pakajeka tsamba yemapurisa maiona kaya nhasi iyo iri kutaura kuti vageza tiri kutovatsvaga. Vambotsvagwa vashayikwa here? Vari kunzi vatiza here?
Handingazivi, ndiri kumburuwayo. I hope it is not true nokuti tinenge tichida kuzoziva kuti vari kutsvagurei. Kana vabata iye that means vari kubata tese nokuti hondo yatiri kurwisa ndiye munhu wese weZimbabwe. Tingangoti ruzhinji rweZimbabwe ndiro riri kurwisa ninge asi zvima nokubata 102.
Avo vanga vari sachigaro rimwe boka revarwi vehondo yerusununguko riri kushanda navageza reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaEthan Matibela vari parunare yeGubulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivan abatawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira kuti tinzwewo divi ravo.
Tamaona mashoko emapurisa ari kutaurawo kuti kune munhu unoiwa geza avo ari kutsvaka maererano nemhosva dzakati kuti dzinosanganisira kujuta vamwe mukati mekuronga kwavaita kutengeserana zvinhu pamwe chete nekutuka nekutsoropodza mukuru wenyika zvinova zvisiri pamutemo zvose zvataurwa pamutemo weZimbabwe.
VaMarapira vamwe vanonongedzera voti paita ruoko rweZANU-PF apa. Mungati kudiiwo nemashoko iwayo?
ZANU-PF ibato riri pasi pemutemo weZimbabwe. Tinogara tichirangaridza vanhu veZimbabwe kuti ukatuka ZANU-PF hazvirevi kuti mhosva dzako dzinoregeregwa kana kuti hauchafanirwi kusunga. Zvinhu zvatinowanzoona zvikuru sapatinenge tichisangana navanhu veopozisheni kuti vanoona sokuti mukutsoropodza kwavanoita ZANU-PF kungosungwa kana kukara mhosva kwaaita akufanirwa kuregegwa nokuti akabatwa kunonzi ZANU-PF. ZANU-PF yaisavapo vageza pavaita madhirawo emaloja. ZANU-PF yaisavapo paitika zvikwenezi, paita kusawirirana. Zvese zvakaitika izvati ZANU-PF yanga isipo enda hadzisi nhau dzakasvitswa kumapurisa zuva ranhasi. Chazongoita kuti zvichingobuda pachena ndechekuti vageza vakasarudza kuzviita munhu anorarama masu evanhu. Asi isu sebato reZANU-PF titoriwo pasi pemutemo, hatikwanisi kutuma mapurisa kuti asunge vageza.
Vageza havaichiri nhengo here yebato reZANU-PF? Tinonzwa kuti vanitori mucentral committee.
MuZANU-PF munhu unodzingwa kana provinsi yarekomenda depending nekuti iye ari mustructure ipi. Semunhu wecentral committee provinsi yavo yakasvitsa shoko mberi kuvakuru kuti taakuda kuti vageza vasuduruke. Zvinenge zvakumirira kuti vakuru vachipindura kudzingwa kana kusadzingwa kwavageza. Tinokonfirma kai politburo. Politburo kana isati yataura hatingati muna.
Avo vanga vari mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sachigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Sikala vanoti vari kuendesa kumatare mumwe mukuru wemapurisa kumaNikaland akavarambidza kuita musangano mukupera kwesvondo ndokumbovasunga nedzimwe nhengo dzesangano ravo 60 nepfumbamwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanenge vaine zvichemo nemapurisa vakasununguka kukwidza nyaya dzavo kumukuru wemapurisa vaStephen Mutamba. Ngatinzwei hurukuro yataita navaSikala.
Mutemo we Maintenance of Peace and Order, MOPA, Hautauri kuti musangano wevatungamiri wemaorganizations wanofanira kuti vazivise mapurisa. Musangano unofanira kuziviswa mapurisa bedzi. Unenge uri musangano wepublic meeting unoitwa papublic place. Isu musangano wedu tanga chimitira musango rokupina longa. Panos the bits of forest, which is a resort place, iri musango kudaiwo, munzira yekuenda kunyanga. Zvino, you know, that's saka vakazvinyadzisa kuti musure mokunge vatisunga, vakanga vogaira sezvinavira, nokuti vakanga vaona kuti varashika pamusoro pomutemo. Zvino haungati varashika pamusoro pomutemo tongokusiya wakadaro, iwe warwadzisa vanhu, vavasunga. Mvura yainaya mapopoma mamutare musi wacho uyu. Vanhu tose tikaita kudirwa nemvura yakanga ichinaya kumakomoyo. Zvino hazvingoperi zvakadaro nokuti kurwadziwa ukoko yanga iri form of torture.
Ko pamuri kuti hamusi kuregedza mapurisa achidai muri kuvaendesa kumatare here vakakuvhirigidzai vacho?
Takatozivisa magweta vanga vari busy kubva nezuro vachitora mainstructions kwatiri. Tichivaudza kuti chii chaicho chakaitika kubva patakasungwa kubva pathe bits of forest kunoiswa kupenalonga police station tichizotransferwa kubva kupenalonga police station tichiswa kumutare central hospital tichizobvamo nezvimibvunzo nhando zvatanga tichibvunzwa namapurisa elaw and order omamutare zvose izvozvo takazvisa nokuti vanga vachityora kodzero dzedu sezvo tanga tisina mhosva yatanga tapara.
Saka vamuri kuendesa kumatare apa ndiani?
Ndishoniwa mupurisa akauya achiti ndini officer commanding ndaya kuzokusungai pano tonomirisana mucotreds mhosva tichikudzai mhosva yamapara asi patangopedza kusungwa tava kupenalonga nokumutare central police station hatinambozokumuona ndiye akauya akapa komandi iyoyo achionererwa akapinza maoko ake mupudu achiita sokuti takwereta mweya yetiri kufema kubva kwaari ndiye shonhai shonhiwa oga watiri kuendesa kumatare ezimosva in his personal capacity nokuti ndinoona zvaakaita izvi zvanga zvisina mutemo mukati.
Sachigaro wesangano renational democratic working group vajob scholar vachitaura vari parunare vari kuchitungwiza muHarare naBlessing Zulu. Neni, Blessing Zulu. Vatereri hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA show na WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA show na. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Makatirira ku Studio 7 anemi muchirongwa ndini Blessing Zulu. Vamwe varimi vakaremara vari mune dzimwe nzvimbo dzenyika vari kutambira nemufaro manairo emvura mwaka uno vachiti kana ikaramba ichinaya saizvozvo zvirimwa zvavo zvinokura zvakanaka izvo zvinozogona kuvapa gohwo rakanaka nekupedza nzara iri munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe varimi vari kufara kuti vanogona kukohwa pakuru vari kumaruwa ematunhu emasvingo Midlands neManicaland. Amai Memory Masunga vekuward 12 kwachivi kumasvingo vanoti gore rino nyadenga anenge ari kuvaona.
Pakazoneya mvura paha takafara ende tirotasagura rakakura chaizvo rakanaka kunyange imbamairawo gore rino tiri kutorima nyange minda mizhinji yataiona ichivata. Ha, gori, no tukone, gori, ilkurima.
Mudunhu remasvingo, matunhu mazhinji akaita segutu chirimwe nezine zaka dzakawana mvura iri nani mwaka uno. Varimi vakaremara vakarima mbisa dzakaita sechibage, munga, rukweza nemapfunde izvo zvavanoti zvichavapa chikafu uye vanogona kutengesa kuti vawane mari yekuraramisa mhuri nekuendesa vana kuzvikoro. Mumwe womurimi akaremara ari kwamapanzuro kuzvichavane mudunhu reMidlands, amai Judith Makasi vanoti zvikaramba zvakadai gore rino havamiriri rubatsiro rwechikafu.
Vanhu vazhinji vakarima vane urema nemvura yaMwari, zviya zvose zvokuti zvokupihwa zvokugamuchira chete. Aiwa, tiri kutarisira gohwo rakanakisa.
Asi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe neKaroi kumashonaland west, vamwe varimi vakaremara vari kuti vari kuchema kuti mvura haisi kunaya zvakanaka, izvo zvavave kutyira kuti zvinogona kuwedzera nzara. Mumwe murimi anofamba nemadondoro vaWitness Kachingo vekuKaroi vanoti hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo.
Isu kuno kumashonaland west zvino hazvina kutimirira mushe. Mvura haisi kunaya zvakanaka zvokuti sevanhu vakaremara tokuna kutarisana neimwe nzara yakakurisa kubva pane gore rapera.
Mukuru wesangano rinomirira vakaremara reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti kunzvimbo idzi vamwe vakaremara vakashaya zvikwanisiro izvo zvakadzosera kumashure gadziriro dzavo.
Kuvanhu vakaremara zhinji vacho vamwe vanga vasina kuri nenyaya iyoyo yokuti zvikwanisiro zvanga zvakatarangana, uyevo kana pane vakazowana rubatsiro rwezvepfumvudza rwakauya nguva yatipfuurei.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vakaudza vatori venhau kuti vari kufadzwa nemamiriro akaita zvirimwa nezvipfuyo mwaka uno, uye vanotarisira kuti gohwo regore rino rinenge riri nani kudarika mwaka wadarika. Asi munyori mukuru mubazi regukuta remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vanoti mvura yakanaya zvakanaka.
Muno mumasvingo takapa vanhu vanodarika miliyoni presidential input, saka aitageta munhu wese zvikuru sei vari vulnerable, vanosanganisa vakarema, vakawana mbeu, vakawana maherbicide, vakawana mafertilizer, basal netop dressing, zvose izvozvo.
Vanomirira sangano rivabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped vaRonald Mazango vanoti kunaya zvakanaka kwemvura mune vamwe matunhu enyika kuchabatsira vabereki vakaita saivo.
Isu savabereki vevana vanourema tiri kufara zvakanyanyisa, nokuti chokutanga-tanga ndikawana chikafu chavana vedu tinoziva kuti mari yatari chichandisa pakundotenga chikafu yachinge. Uyezve nyaya yatinaende yekuti vamwe vana vedu vari padetinoti special diet, vanoda chikafu chakasiyana-siyana chinoenderana nourema hwavo. Saka isusi tikazadzawo matura tinokwanisawo kutengesa chimwe chikafu chishoma, totengerawo vaya vana vedu vanourema chikafu chavanoenderana nacho.
Dr. Pazakavambwa vanoti madhamu mazhinji emasvingo akazara kusanganisa remtiriki iro rakazarisa zvekufashukira. Kunyange hazvo mamwe matunhu ari kufara kuti mvura iri kunaya zvakanaka, matunhu eMatebeleland South neMatebeleland North anonzi haasi kuwana mvura yakaringana zvekuti zvikaramba zvakadai nzara inogona kuramba irimo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachingamidza chizvarwa cheAmerica vaMark Fogel kumuzinda wavo White House mushure mekunge chaburitswa muusungwa kuRussia. VaFogel vakasungwa muna Nyamavhuvhu 2021 ndokutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemana. Vainge vabatwa vaine mbanje yavaiti vaishandisa semushonga sekurudziro yavainge vapiwa nachiremba wavo. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika yeRussia weKremlin vaDmitry Peskov vanoti America yasunungurawo chizvarwa cheRussia changa chiri mujeri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaPeter Magaso avo vari mubhizimisi rekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nekugadzira mishonga yekuchenesa zvinhu vari muSouth Africa. Angati nzwei urukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Icho kwa aditisi tiri kutengeza maastens arimu mangwana anivari Pretoria West. Maastens edu ayarugu arima 200 square meters ayita 15,000 rands. Ma 400 square meters ayita 30,000 rands. Kanenge pasina registration fee ipapu. Maastens edu esewa yotengeti ne mvura magets ne migwagwa. Munu wega wega anenga achuwana e title deed yaki. Ya anenga achuwana pa stand yake ya atenga.
Zii zvinodiwa kuti munhu anga achikwanisa kunga achiwana stand kana kuti anga achiqualify kuti anga achitenga standards.
Mutemo wemu South Africa unotendera chero chizvarwa chenyika ipi zvayo kuti chigone kutenga imba kana kutenga stand any property as long munhu yeye ane birth certificate remunyika yaanobva, munhu yeye ane chitupa chenyika yaanobva kana kuti munhu yeye ane passport iri valid. Papinda munyika ye South Africa anotenderwa kuti agone kutenga property. Unogona kutenga ma properties aya imi musingatogari munyika imomo, motor register ne office deeds zvinotenderwa izvozvo. Constitution yavo inotendera, vane constitution yakanaka chaizvo. Unotouya uchito investor wotenga imba yako for your family wherever you want to buy kana plus kana plot, munobvumirwa.
Kunze kwenyaya dzekutengesa pekugara, mune zvimwe zvamunoita here muSouth Africa?
Ndirimu manufacturing industry, ndinoita ma detergents and all cleaning materials, mining chemicals, ndino supply ma raw materials kuZimbabwe, ndino supply ma raw materials iwayo nema products angu locally muno muSouth Africa. Ndinoita futi zvefino logistics, nevamwe vandoshanda navo vari mufuneral company inonzi Put It To Rest, yatinoshandidzana yangu ichinzo Pet Make Logistic Funerals. Tinorepatriate ma bodies tichiendesa ku Lesotho, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe neMalawi. Ndose zvimwe zvatiri kuita izvozvo.
Zvose zvamuri kuita zviri kutambirwa sei muSouth Africa?
Mitemo yavayo muSouth Africa yakanaka. Unozongoitawo challenge apo neapo necommunity, asi vamwe community inozvitambira zvakanyanya because tine mamwe maprojects ataita kuti tichobatsiridza maclinics like munana Pretoria West momo totoro nemaclinics ataita zvama kuenda tinobatsirawo tichivapo zvatokwanisa kuapa kuti vagone kufambira zvinhu zvavo zvichienda kumberi. Mastens we had a problem yekuti akatomboita community kuti sei munhu ari kutengesa land kunoko airi kuiwana sei land iyoyo. Vanenge vasinawo ruzivo rwokuziva kuti aiwa kune land inotenderwa nehurumende yavo kutengeswa. Asi haungotendera kungotengesa. It's a different issue yakasiyana nenyika yedu yekuti maChina anogona kuuya zvavoita zvavanoita vachishungurudza vanhu tichingovasiya vakadaro as community kana kuti government yedu yotovasiya. Kunoku community is very 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 powerful.
Mava nenguva yakadii muchita basa rekutengesa pekugara here uye magaro muSouth Africa kwenguva yakadii?
Yeah, ndakapinda muSouth Africa 2008 in August. Ma properties ndane 3 years ndirimo ma properties iwayo. We started in ma farms and plots ndobvatazo tanga yemari zangel stand recently. Pota kaona kuti vanhu vari kuda dzimba muno muSouth Africa zvakanyanya. Asi pane kubaine risk yekuti nzvimbo yavapinda is either ina kurealizwa kuti inge ichitengeserwa dzimba. So we decided with my business partner ngati kwanise kuita kuti vanhu vawane ma title deeds waone musha wekuti ukafa. You know you can build your house once in life kana wakwanisa kuatenderwa mukana iwe namwari wako.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaPeter Magaso vachitaura vari parunhare muPretoria, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Dzimwe nyanzvi nyaya dzezvoupfumi dzinoti mitengo yezvinhu zvakaita semotokari dzinotengwa muAmerica ichawedzera zvakanyanya pachatanga kushanda mitero yezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25% pasimbi kana kuti steel dzinotengeswa muAmerica. Izvi zvinotevera kuwedzerwa kwemitero iyi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump uye zvichatanga kushanda musi wa12 kurume. Dzimwe nyika dziri muEU nenyika yeCanada dzinoti dzichakwidzawo mitero pane zvadzinotengawo kuAmerica. Izvi zvinonzi zvinogona kuti patange hondo yekutengeserana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvaitarisirwa kuti zvichaita President Trump zvamatarifi izvi kuisa 25% matarifs kushamwari dzayo nyaya dzesteel nealuminium, shamwari dzeAmerica hadzaizotarisirwa kungozvitambira nokuti hazvizonge hwaushamwari nohukama nohusawira kana zvichinge zvichingotambirwa zveshamwari imwe chete. Izvi zvakataurwa zvataurwazve kuti kana President Trump vakaisa matarifu, isu tichaitavo zvimwe zvinoita kuti titsive, inozova iyo tsvaru wakadanativu. Nokuti handionini kuti America ingabudirira kana ichiita zvinhu zvinopikisana neshamwari dzayo dzakaita senyika 27 dzeEuropean Union kana Canada.
Munoona sei zviri kuitika izvi takatarisa upfumi hwenyika yeAmerica?
Ruzivo rwoufumi hwenyika hwavaTrump hwati peserei napadivi, nokuti zvavari kuita izvozvo kuisa matarifi kuvana Canada, vana Mexico, vana European Union, kwese uko dzinosanganisira na Germany, vana Britain, shamwari dzamandoro kwati kwamakore akawanda, zvichaita kuti vatsivevo. Kutsiva ikoko kuchakwidza zvunhu muAmerica muno umu, nokuti zvinenge zvaakudhurira vamabhizimusi kutenga kunyika idzi dzagara dzatiri kutenga nokutengeserana zvakawanda kudarika nyika dzimwe dzose dzapasi rino rose, tichisanganisira China, tichisanganisira Canada, tichisanganisira Mexico, ndidzo dzimwe dziri pamusorosoro pokutengeserana. Zvino kana dzaakunzi tava kuisa mitero yakawanda kune zvatiri kutenga kubva kwamurimi, mabhizimusi vanongoti hongu tichatenga ikoko nomutero wakawanda iwoyo, tongoisa mutero iwoyo kuvatengi, ndokuzooma kuchaita upenyu hwemuAmerica ihwohwo.
Kuwedzerwa kwemitero iyi kunorevei kupfumi hwepasi rose?
Pfumi hwemuAmerica, ikonomi yemuAmerica ikakosora, ikonomi dzepasi rose yatinoti global economy inokosoravo nokuda kwokuti kune US dollar rinova iro, the international trading currency, zvokuti huremu hwaro kana kureruka kwaro kunondengendesa upfumi hwenyika dzapasi rose.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbunzwawo pfungwa dzevamwe vateereri vedu.
Pastudio 7 tinotenda nemashoko ari kutaurwa navageza, hatichatokurudzira nechekuti aiwa tinovatenda nekuti vatendeuka, vakuona kuti zveshuwa kwavanga vari vabva murima kwanga kwakaipa. Zvino ndivo vamwe vacho vakakonzeresa matambudziko ese, zvokuda vakakasira kuona dzimwe dzenguva mikono imwe iri kumberi yada yakavhunduka kana kurohwa nehana. Asi zvatakukurudzirana zvekuti pane vose vari kuti vari kuda nyika vefree, ngatitasava nevanhu vaya vanorwira zvigaro kana kuti kurwira kuda kutsvaga pokuti ini ndikwanise kurwira ndiri. Tive vanhu vanorwira freedom first, ande zvigaro vozozviona havo asitave nefreedom.
Pastudio 7 makadii, ndinoitwa Willa, ndinendanga ndotora ndiro muPretoria. Panyaya yegeza apa ngatibatira nevana veZimbabwe, chinhu chedu. Hapana mamwe mabvisi ratingaita vanhu, pana mamwe mabvisi ratingaita mbavha idzo, ngatitozichinja idzodzo mbavha idzodzo. Pachauyawo mbavha iri nani?
Baba wevanhu bachinogurei, tinokumbirisa zvikuru kuti nzvimbo yeZimbabwe tibatsirane kusapota elder wedu veteran baba Geza nemashoko avakataura, uye nezvinokurwa kwavari kuitwa, kurwiswa kwavari kuitwa. Ndofunga tese tiri kukuona, tiri kukunzwa. Zano iri kuzama kuvatsvagira mhosva, vakauraya munhu vane mari dzavakaba. Zvazobuda nokuti nasuno wafurufushwa navageza nasuno, maovheti mazhinji vaitya bad Geza. Saka ruzhinji rweZimbabwe ngatibatsirane kusapota murume wedu, because tiri kuzviziva kuti Zano inogona kutomu uraya kana kumukwadza kana kumita chimwe chinhu, because havazvifariri izvozvo. Ngatimirei navageza.
Ndivachimambanga paRasimbeki, ndoda kutaura pamusoro pababa Geza muhofeti. Baba Geza ndinoona muonero wavo wakanaka chose, kuti vari kutaura zviri kuitika zviri pagiraundi, kuti vanhu vari kutambudzika and hapachina chavari kubata, asi vari kurya upfumi wenyika. Havatombori masoja api, vamwe vacho havatozini kuti nyika yakarwiwa sei, ndivo vari kurya upfumi wenyika. Tikatarira ana Ebo Angel ana ningirika ava anatwabangu avo, vapfana avo veshavo vanyepa kuprofita. Kuprofita kupi? Imari dzevari kurya dzegavhumendi, nevazhinji vamwene vakasungwa nasekupwanya vesa. Vazhinji vamwene havana kuenda kuhondo zvinoshamisa, asi ndivo vari kurya upfumi wei weZimbabwe.
Ayo angari mashoko evamwe vatereri vedu. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvematano ari kuda kutorwa neSADC neEAC kupedza hondo muDRC sezvo zvave kukanganisa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita mabasa munyika iyi nevamwe mudunhu rose. Aiwa hama wadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemifaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai nantunga milinkomo munaudze isiNdebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle namhlanje ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuNhlolanja 2025. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thini ukuthi kule ndaba yini khona apha angiyiboni. Indaba lezi indaba nje ezophonga uyethusela lokuzama ukuthi bevale.
Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza. Phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa.
Kwenzo sibili kusiyaphela naliviki epheleleyo esezisitsha kwezinye indawo, hhayi kodwa ke lite kuphela kwaliqalisa wona liviki esikile, hhayi laqalisa ukuna sibeselizwela lapho lalaphendawoezinyeni.
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku kupha abantu ithemba lokuthi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka. Kwezinye izigaba loba nje ezinye izilimo bese zisitsha. Uhulumende weSouth Africa uthi selikhwelile inani labavinjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala abalisayo lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa elokutshotshozela udlakela kanye lelokuntshontsha izimota. Ugeza uyisikhulumeli selinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi abakubandla leZANU PF abaphikisa imizamo yokuqhelisa umbuso kaMnangagwa besithi usebulele ilizwe kanti njalo ukhohlakele. Ugeza wethule amazwi kunsukwana ezidluleyo esithi akusensuku zatshwala ukuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise namuhla ukuthi ololwazi phezu kokuthi uGeza ungaphi kumele aze phambili waxwayisa labo abangaba bemfihlile ukuthi bazawukhomba onotshwala. Abanye bathi ukudingwa kukaGeza ngamapolisa akulani lokwephulwa komthetho kepha kulokwenza lokulwisana ukukhona kubandla leZANU PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa abuse kuze kube naphakade lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlaziya loludaba sixoxele gqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi.
Njengamagqwetha nje amele ilungelo labantu siyaphatheka kakhulu nxa sesibona uhulumende sebambabamba. Especially our veterans, who are the structures and the backbone of our revolution. ugeza iqala lakhe yilona lelo nje lokuthi hayi ukhulumeleni but sababona abanye abakhulumayo ukuthi hayi thina upresident sifuna ukuthi engenye 2030 bayahlabela but kababotshwa but laba sebekhuluma ukuthi hayi upresident akamelanga engene sebebotshwa we should not use the court system and the judiciary into kade ikhuluma ugeza yena le ukuthi khona sokusetshenziswa amandla to silence a voice of dissent. Democracy requires us ukuthi nxa abantu labo befuna ukuexpressa dissatisfaction or abantu befuna ukuexpressa abakuexpressayo bekhululeke bengabe sebesaba ukuthi amapolisi asezamele ebadinge. Icala lakhe elokuphehla udlame lele. I don't see anything holding there. He was expressing his dissatisfaction as a war veteran. And I'm thinking he was entitled to do so. As much as those that are saying ngahlale upresident until 2030, labo they are entitled to do so.
Vanengi asebeke babotshwa besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa. Kodwa akula loyedwa osefunyanwe elecala. Ugeza ubona kuhamba njani?
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. A prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thini ukuthi kule ndaba yini khona apha angiyiboni mthungameli indaba lezi izindaba nje ezophonga uyethusela lokuzama ukuthi bevale ubaba ugeza lo veteran uthi engakhulumi. That we have seen it has happened in the past abanye besukazi bebaleka elizweni because of these kind of things but we implore uhulumende and in particular ZANU-PF kumele behlale phansi bekhulumisane and try and solve this succession issue amicably. Diplomats, there's casual diplomats, they need to sit down and talk. Bengabe be take her out, be washing their dirty linen outside. Sakubona lokhu 2017 sokwenza ama interface issues which should be discussed inside the party. Behlale phansi ematafuleni bekhulumisane.
Umnumzana Pardon Tapfumane ligqwetha. Omunye wabalwa impi yenkululeko osekela uBlessed Geza. Umnumzana Ethan Matibela. Utshele Studio 7 ukuthi kabasoze bavume ukwethuselwa ngamapholisa ngokwethesa ugeza amacala. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi kumele ugeza abotshwe nxa ephule umthetho.
The Voice of America.
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku kuzipha ithemba lokuthi abalimi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka. Kwezinye izigaba zelizwe lobanje ezinye izilimo bese zisitsha endaweni ezitshiyeneyo. Induna ezixoxele Studio 7 zithi izakhamizi ezinengi kazilimanga ngemfanelo. Ngoba izilimo ezinengi zichile ngolwezi. Abanye abalimi bahlanyela okwesibili lakho kwaphose kwatshiswa lilanga kumaviki amathathu adluleyo. Okwamanje izinduna zithi abalimi abanengi baphila ngokuhola ukudla abakuphiwa nguhulumende. Sixoxe labalimi lenduna. Lomlimi lenduna umnumzana Mtshana Khumalo.
Izulu belingabonakali. Hayi sekungcono sibika nenkomo sezisiza sila. Ngoba nenkomo zasezisifo zinayindlala kodwa hayi sekengazanisela ibunge esibili nazama ukunceda abantu.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulezinye indawo lapho ngani izilimo sezisitsha. Bese sisitsha ngoba izulu kade selingani alisabuyi.
Angezwa ke ukuthi ngase kuhlanganisa umhlaba ongalani kodwa liqiniso sibili kusiyaphela naliviki ephelileyo bese sisitsha kwezinye indawo. Hhayi kodwa ke lite kuphela kwali liqalisa kona liviki esikiyo hhayi laqalisa ukuna sibe selizwela lapho lalapha indawo ezinengi dayi selinini kodwa hhayi bese kusiba kubi kuba ngathi kuya ngakule vikabe sekuyabuya konakala izinto ezinene.
Sekwazithi abantu lokhu bethola ukudla simi njani isimo sokudla khonapho?
Hayi sithemba kuzaba ngcono lo nyaka ukuthi ngizaba nje abantu impahla zafa kakhulu ngesikhathi sanasendlala laphana izulu lingabonakali. Hayi zafa inkomo
So abantu basebelima kodwa bangazani bayasilela ngoba impahla zazicakile. Kodwa hayi laba abani abenelisa ukwenza ogatsha yompo laba. Hayi iningi labo bazadobha silokuzwayo. Abataba abaswele into zokulima kumele balendima ezimbili ezintathu abasalimanga njengezifiso zabo zokuthengelana abantu babalimi bangathengelana khonapha endaweni zabo.
Ye, siyabona njalo kwakulo mqondo lo wokuthi kube leziphala zenkosi. Kukhona olikulimileyo yini lo nyaka?
Hayi, bengakezwa ukuthi bakhona nabalimileyo. Yowasitsho ukuthi izulu lakhona likhayele kuqalisa kwathi lezifuyo zisiphi indawo eziningi. So isiphala senkosi yindawo okuvame ukuthi abantu bahlanganise ukuthi balime bathole ukudla bendawonye ke basebebona ukuthi babelana njani. But lo mnyaka ubungashiphanga ngokufa kwento zokulima okwesifo konke lamadonka besifa ngenxa yendlala. So hayi lo nyaka lanxa zikhona iy'nxa ezikhona lapha nalapha hayi kodwa bengakezwa ukuthi kuneziphala zenkosi eziphumeleleyo.
Ye, singathi pho ziyavuselela njani njengoba siyabona ukuthi kwezindawo izulu liyana sibili?
Iziphala zenkosi asokulima kuphela. Angithi lezifuyo abanye bangezenza izifuyo zeziphala zenkosi. Njengoba sithi izifuyo hayi sekungcono ezifuyweni. Hayi abakuthi ukuthi abezifuyo bazaba right. Kuwenxa mhlawumbe kuhambe right babo ukudla ungawunjeya ubungu namabele ngenxa yokuthi balinge sekungaka isikhathi esedlile. Ngendawo ngendawo indlela yokwenza isiphala senkosi ithiyene. Okukhulu ukuthi benze into ebabendawonye ezabanceda bona bendawonye. So hayi njengoba sisho ukuthi kusenje kusemasinya ukuthi wazi ukuthi umumo wezinto ukuthi abantu bazavuna kanganani, kuzawa nendlala kanganani, kusemasinya kangakapijale. Kodwa ngemva kwamashi April suppose ubone ukuthi kume njani ngoba la mabele abanye asephansi khathesi awusephela umashi umbo April abe setshengisele ukuthi ami njani ilinge xa izulu likhona akusengakani kusemasinya.
Leo yinduna uMtshana Khumalo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eselupane. UGibbs uxoxe njalo le nduna uMathema.
Mina ngithe eGwanda North ngizinengqameni eGwanda. Ezimo ezinye izindawo kuhle abanye sebeseduzane lokuvuna abaqhalelayo. Abanye lakho hayi akumanga kuhle abanye kwatota futhi isimo engathi sikhona phakathi komganga wakithi ngase enxameni. Kodwa angikhangelela ukuthi hayi lo nyaka kusengesifanani lo mnyaka lo odlulileyo ngoba okwenkomo zingathi sokungcono ngoba utshani bukhona. Okungakhathazwa kwamabele ngoba amabele abanye kuke kwathisa kakhulu kulezani insuku ezidlulile kwalimaza abanye emasimini. Ikakhulu laba sebelomunye ukuthi uthezinto kakhulu.
Siyabona ukuthi esikhathini esiningi uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlanyele amabele onyawuthi into ezinjalo. Yindaba abantu bengakwenzi khona ukhuntoni?
Amabele kakhulu ungakhangela ngesimo sanamuhla ungalima sokufandisala emasimini. Ilizwe leli kalivumi ukuthi uthembele into eyodwa ngoba kuyabe kufanele ukuthi wenze okunye. Kwesinye isikhathi uyakuthembele kulimeni kungaphumi ngendlela okhangelele ngayo. Uhluluze kabili ngoba kunokunye kuyabe sekuzakuthi okuseceleni. Yikho abantu isikhathi esiningi bethanda ukuthi balime umumbu ngoba uba lakho ukuthi amabele alo msebenzi ngoba ungalima avele aqalise ukuzala kuba lohlutshanyana ke khona fana ngoba abesefuna ukuthi uhlale emasimini.
Ye, manje njengoba isikhathi esiningi sibona engani kuyahlupha ukuthi bahlanyele umumbu kuyagcina ngani abantu kumele benzeni ntona?
Engikukhangeleleyo mina kakhulu ngapha kulakithi eMandebeleni kufanele kwakhiwe amadamu abantu benze ama-irrigation. Yiwe mbone ngani angabancedisa ngcono ngoba i-rented agriculture leyo uhlala usevalweni ungakwazi ukuthi uzazuza kumba usezuzuze. Kodwa nxa ule ndawo evele ukwazi ukuthi ngokuthelezela ngoba ube nguwo ofaka amanzi ngesikhathi sakho njalo ukhangele umumbu ukuthi sokufunekani esilimeni osithile esilimileyo. Okunzima yikhona kuyani ukulima ngezulu ngoba hhayi izulu liba lesikhathi salo sokufuna ukuna kwesinye isikhathi lingayo kube sokulimaza ke abantu abaningi abangamafama.
Ye, sibonile ukuthi izulu linile kodwa la manzi amaningi geleza kuthuli le minye imifula kumele wenzweni ngakhona kuke emfuleni lapha amanzi alahleke okumangalisayo ndoli
kufanele ukuthi kufakwe amadamu emathebulweni ikakhulu imfula kithi mnengi ngakhangela kulabo maleme kulabo hofi kulabo mtsheleni kulabo thuni kulabo mthabezi kuyadingakala ukuthi kungafana wonke okuyimfula kungafana nxa kungavalwa kuvalwe kuhle simile abantu bangaphila benze ukuthi kungabaphilisi okokuthelezela ikakhulu
Induna enqameni uMathema obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseGwanda North. Kwezivela kwamanye amazwe, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikele abezindaba ukuba namuhla uxoxelo mkhokheli wakwele Russia, uMnumzana Vladimir Putin ngempi ephakathi kweRussia leUkraine. ELiSouth Africa libikwa lizathumela amanye amabutho kwele DRC ukuyahlenga amanye amabutho agonjolozelwe ngabahlamuki beM23. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika abaphikisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump sebephanyeke indaba ezimbalwa emithethwandaba besithi wenza okungaphandle komthetho. Lokhu kugoqela ukufinyelela kwabanye bakhe ingwalo zemfihlo enkulu yohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, iTreasury Department. Ukuvala uhlangothi olunceda uZulu olu United States Agency for International Development, USAID, lokunye okuchiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube uxoxelo mnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele impilo yakuleli lizwe kumele ukuthi nxa kukhona ukungazwani entweni zemthetho emitsha efakwayo or isinqumo esitsha esivela kumongameli kumele sizanywe ecourt. So ecourt yiyo ekwaziyo ukuthi ixazulule ukuthi isenzo sikamongameli sisemthethweni kumbe asikho emthethweni. So vele njalo indlela futhi yebandla elingaphandle kombuso esingathi i-Democratic Party ngithi opposition okwakhathesi. So indlela yabo ukuthi bathi slow down izenzo zikahulumende obusayo ukuthi bandule court.
Kodwa kuyaphumelela yini khona kwaba kwenzayo kumbe imthethwandaba la izaba lezinqumo ezithize kuyahamba njani?
Kusazobanzima njengoba kukhanya ama-emotions makhulu kakhulu kunhlangothi zombili. Kodwa ke okusalayo kumele isinqumo esivela emakhothi sibe yiso esilandelwayo. Njengoba ubonile izolo noma akade khonona uTrump uphendule wathi ekugcineni konke akwenzayo kumele kube semthethweni. Ngenye indlela ubevuma ukuthi umthetho yiwo oza wena ekugcineni.
Ye, siyabona kujayelekile ukuthi kuqale ngamakhodi aphansi kulandele lokho kuthiwa i-appeals court kugcina kusiyaphanyekwa edale le-Supreme Court. Akubatshela abantu ukuthi kwenziwa njani khona bemele.
Esikhathini esiningi angithi ingathi vele kuso sonke isikhathi umongameli ngamunye uyathola ithuba lokuthi afake ama-judges ku-federal bench kusukela ama-courts asema-states kukhona kusiya phezulu. Then i-court eqakatheke kakhulu kumongameli kwelizwe ngathi kulizwe lonke jikelele laseMelika i-Supreme Court. Njalo ngenhlanhla uTrump waqondana nayo ekubuseni kwakhe umnyakalane engu-4 yadlulayo waba lethuba lokukhetha ama-judges ngendlela i-court eminga khona ngathi i-balance of power e-Supreme Court ifeva yena uTrump or ifeva ama-conservatives. So abe fisa ukuthi inqabe kulokungazwani endwenzo zokuchasisa umthetho isifiso sakhe ukuthi kuye phelela khona e-Supreme Court ngoba ucabanga njalo ukholo ukuthi isehlangothini lwakhe ngokwenza.
Kodwa ukuthi kungahamba njalo kumbe labo babele ingqondo zabo.
I-Supreme Court ineyngqondo zayo noma nje kukhona okunye singathi ngama-social issues esuka ive ngani iya ehlangothini lwalaba esibabiza sithi ngama-conservatives. Kodwa-ke angithi umongameli ngamunye ngamunye umbuso wakhe uyaphela imele kakumele isalendile. So sike sabona ukuthi ekuqaleni kwakhe khona lapha nje engena esikhundleni angithi i-Supreme Court ke yaphikisana naye. So ngibona ngani i-Supreme Court at the end of the day iza kwenza ukuthi ilizwe liqhubeke libuswa ngendlela eyiyo.
Umnumzana Washington Jamela ngodabuka eZimbabwe ohlala eMelika ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Uhulumende wakwele South Africa uyazincoma ngokusungula ugatsha olubona ngokuvikela imingcele yaleli lizwe olwe Border Management Authority esithi lokhu sokwengeze inani labantu ababanjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uThuso Khumalo.
Usikomitshi we-Border Management Authority umnumzana Michael Masiyaphatho uthi phakathi komnyaka ka-2023 kusiya ku-2024 amapholisa avimbe abantu abazinkulungwane cishe ezilitshumi lasithupha 15,900 abazame ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kodwa uthi inani leli likhuphukile nyakenye laya kuzinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 58,000 kulandela ukusungulwa kwenhlelo zokulinda imingcele ngamapholisa ogatsha lwakhe esebenzisa imitshina elobuhlakani bakulezi nsuku. UMasiyaphatho uthi indizamtshina zohlobo lwama-drones yizo ezenza umsebenzi wabo ube lula ngokuqapha imingcele ngehlo lokhonze.
They assisted us to be able to do targeted response.
Ama drones asisize kakhulu ukulonda abazama ukungena nguhlu. Nxa ungela ama drones kusho ukuthi kufanele ligcwalise abalinda umncele wonke okuyinto engeke yenzeka. Kodwa ngama drones sibona abantu bese sekhatshana kusiphe ithuba lokubalonda size sifike lapho abakhona sibabambe.
Umbathindaboka njalo indaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthi njengohulumende baziqhenya kakhulu ngokusula iviyo le-Border Management Authority.
As a deterring effect as well to people who think that it's so easy.
Lokhu kuyisayiso kulabo abacabanga ukuthi bazazingenela mahlana kwele South Africa singababonanga. Awakuvumi lokho ama-drones. Sizaqhubeka sifaka inhle eziningi ezisebenzisa ubuchwepheshe bakulezi nsuku kuze kuphele konke ukufohla umncele kwele South Africa.
Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi abantu abaningi bashupheke kakhulu ukungena kwele South Africa bengala maphepha okutshengisa khona ukuthi ngempela isimo asisafani lakuqala.
Bekuyelula lonyaka eBorder bekunzima amaphoyisa egcwele indawo yonke. Wonke umuntu bekasaba nje ngoba ulapho bewusaba. Kodwa-ke kungenani sizamile.
Kodwa-ke iningi lezalwane zeZimbabwe liye kusola ukusetshenziswa kwama-drones nguhulumende we-South Africa kanye lokuchitha imali eningi evimba abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Trustin Dlovu uthi udaba lweZimbabwe aludingi ama-drones kodwa ludinga ukuthi ele-South Africa likhulumisane nohulumende weZimbabwe kuqedwe inhlupho ezixotsha abantu kuleli lizwe.
Abantu abaningi abanye bafuna ukuya ekhaya, abanye bafuna ukubuya khona ngapha. Siyasazi isimo saseZimbabwe ukuthi esinjani. Indlela engasiza nje ukuthi bonke laba abakhuluma kakhulu bona laba iziphathimandla zakhona la eMzansi zikwazi ukukhuthaza ukugqugquzela ukuthi eZimbabwe makulungiswe indaba zombangazwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi okwakhathesi kulama drones angamatshumi amane lantathu 43 andiza emngceleni emihlanu egoqela oyiBedbridge lapho kungena khona iningi labeZimbabwe ngokungekho emthethweni. Lolu gatsha luthi ama-drone la Asesizile futhi ukubona imbobo ezedlula izinkulungwane ezimbili 2300 ecingweni lomngcele osekusize kakhulu ukuthi zivalwe abantu bengafohle. Phezukwalokho uthi sekubanjwe lesigelekeqe esidingwa ngamapolisa lempahla besifohliswa ngokungekho emthethweni ezibiza izigidi zamarandi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Abachayeli bezimota ezinkulu labanye abasebenza kwele DRC bathi sebesehluleka ukungena kulelo lizwe besuka emazweni besuka kwamanye amazwe ngenxa yempi yomvikela eGoma lapho kulebutho laleli lizwe elilwisana labahlamuki beqembu le-M23. Abachayeli laba bathi zigcwele izimota ezinkulu emngceleni weZambia le-DRC okumele bewusebenzise nsuku zonke ngoba besesaba ukufa. Ezinye izimota lezi zithwala amatshe aligugu awe-coltan wona asetshenziswa kubomakhalekhukhwini kanye lemitshina esetshenziswa emigodini yezenjiwayo. Sixoxe lo mnumzana Trimon Dolo olandela ezombusazwe eseVictoria Falls.
Kathe sivele impilo sivili akusebenzeki eDRC ngoba kwezempilo singabulawa ngoba sikhuluma ngempi. So makulempi akusalayo akulanto ephumayo. Ngoba kuvele lawe wena ungudriver impilo yakho yabe ku risk kakhulu ngoba uyakwansi kubulawa babe cabanga ukuthi mebhule imali babe funa mebivini konokuyana ukuthi babambe inkunzi maybe into ngabo sithwele kubuye laba abanye ababe hamba besiyasebenza so ha kusebenzeni so yonke into abesimile so ha kunzima so impilo zabantu zisebunzimeni ngoba basakwanisa ukuthi bathole baphilise imuli zabo.
Sizokutwa kulabanye abajayele izimoto abakhona khona ngapho elibabonayo babe sebesenzana batshona bebhoda kumbe bagcina besenzana khona
amangu-driver vele ngapha ispecial ngapha ngoba kuze uyefika ngale kumele ukucalise bebone ukuthi ngabe kumenjani ngoba ungasuka ngapha singena eZambia so isikhathi esine ngapha ku truck stop vele babe melele khona kuyani ukuthi bathole maybe like isignal ukuthi kuyahambeka so already into ababe zithwele vele babe biyelazo zingasukeli la ezinye zabe zisukela maybe kobogoli le zidlula eZimbabwe kumele ziye crosser so akunzima base bepakile kuphela ekuma kuphela akulanto ongayenza ngoba soku risk impilo yakho udrive utanza hamba kuphe ungazuhambe but kaungene DRC so I think ziyabhetha sibini ngale Congo ngale
ye nxa likhuluma labo abathayela izimoto labasebenza khona ngale DRC bathi sebenqundeke kanganani ezikhwameni lapha
bathi sebesebenze bazabasebenza anti babe niyiwe leyane ukuthi lawo zabo hamba leyi uyisebenzisa ngomgwaqo bayeleke beyisebenza mbijana mbijana beze begcine bedlela liyani ivini eyokuthela umhluzi so vele basebunzimeni abanye vele bagcina sokuthiwa awright hayi shiya khona hapho then ngibukele ngale uyethathe enye uthi amanye ama-routes so kwesinye isikhathi liyani icine ijiwe ngapho kuthiwe mebhelani ozavela ngalo uzakwanisa ukuthi ayithathe ahambelayo laye esiya ngapi kwenye indawo maso kuvulekile so hayi ngakuthi kathesi akusebenzeki.
Umnumzana Trimon Dolo ulandela ezombusazwe eseVictoria Falls ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ngesimo esibi esidalwe yimpi yomvukela ekwele DRC. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa anti afuna ukubopha owalwa impi enkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa. Inkokeli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku sokulethe ithemba lokuthi abantu bazathola isivuno esithe xaxa. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.